Varimi ava vanoti sezvagara zvichiitika pose panopiwa zvinhu nehurumende, vakuru vakuru munyaya dzezvematongerwo enyika ndivo vanowana zvinhu zvakawanda. Vamwe varimi vanoti kupiwa kwematirakita ekurimisa kuvanhu vasiri ivo ndivo zviri kukonzera kuti nyika itadze kuwana chikafu chakaikwanira. Hurumende iri pakati pekupa varimi matirakita anosvika zviuru mazana matatu kubva pamatirakita zviuru zviviri nechidimu zvakabva kunyika yeBelarus kubva gore rapera sekutaura kwegurukota rezvekurima vaEnchas Masuka.
Taunza izvino matirakita anokwana 2000 ezvino tine 1300 tractors kuAFC neCBZ dzavakataka kupa zvikiyapera.
Vamasuka vanoti vamwe matirakita anosvika zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 3337 achapiwa varimi gore rino risati rapera. Asi vamwe varimi vanoti matirakita ari kungopiwa vakuru vemusangano uri kutonga weZANU-PF sekutaura kwemumwe murimi wekuchegutu ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti vaNesbet Changara. Vachangara vanoti kuti matirakita ashandiswe nemazvo kwete kutengeswa sezvakamboitwa mamwe akapiwa varimi makore apfuura, anofanirwa kupiwa varimi vane nhoroondo yekurima zvisinei kuti anotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika.
Anofanira kutsvagwa mafarmers, genuine and hard working farmers vari paground vanoagrics votarisa marecords for the past 5 years kuonekwa kuti vanhu vanovadhirivha kuGMB kwete kungodhirivhara kwokutenga chibage. Zvino umboo unozivikana naarex office asiri corrupt oona kuti munhu anga achidhirivha chibage uyu zvisho anga achidima here.
Asi mushandi mukuru mubato reZANU-PF vachapadzwa mugwadi vanoti nhengo dzebato ravo dzinotovhetwa kuti dzipiwewo zvikwanisiro zvekurimisa nevashandi vepazi rezvekurima sevamwe varimi vose. Patabvunza kuti zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita sematractor zvinogoverwa varimi sei, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vati tibate mabhanga akaita seCBZ neAFC ayo akapiwa nehurumende basa rekugovera matractor ekurimisa aya kune vanokodzera. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuCBZ sezvo boka rebhanga iri rinoona nezvekufambiswa kwemashoko ranga risati rapindura mibvunzo yatatumira padande mutande reemail. Asi mumwe mushandi weCBZ muchinoi asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, Audio Studio 7 kuti bhanga ravo riri kupa matirakita kune varimi vanokodzera. Mushandi uyu ati matirakita aya ari kukoreteswa varimi nemari inoita madhore ekuAmerica zviuru makumi matatu nezvisere kana kuti 38,000 murimi achitarisirwa kutanga abhadhara imwe mari inosara ichizofanirwa kubhadharwa mukati memakore matatu achitarisirwa kubhadhara madhore ekuAmerica zviuru gumi kana kuti 10,000 US dollars pagore. Murimi anonzi anofanirwa kutanga ongororwa kuti gwaro repamunda paari kurima kana kuti offer letter riri muzita rake here uye kuti pane umbo hwekuti anowana mari inosvika madhore ekuAmerica zviuru makumi maviri nezvina kana kuti US 24,000 dollars pagore here kubva mukutengesa zvirimwa. Pamusere pezvo murimi uyu haafanirwe kuve nezvimwe zvikwereti kuzvirongwa zvehurumende zvakaita secommand agriculture. Asi ongororo yemitengo yematirakita kumakambani anotengesa matirakita ekurimisa akaita seCase nemasei Ferguson inoratidza kuti tirakita iri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezviuru gumi nezvishanu kusvika pazviuru makumi maviri. Hurumende yakasainirana nenyika yeBelarus chibvumirano chekuti Zimbabwe iwaniswe matirakita, michini yekukohwesa kana kuti combine harvesters pamwe nemishini yekufiritisa zvirimwa, zvese zviri zvemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nezvitanhatu kana kuti US 66 million kubva gore rapera. Hatina kukwanisa kuziva kuti hurumende yakawana tirakita imwe chete nemarii, asi ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti tirakita imwe chete yakaita seiri kutengeswa nehurumende nemadhora ekuAmerica makumi matatu nemasere iyo inotengeswa kunyika yeBelarus nemari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 5,000 dollars. Varimi vakawanda vemumapurazi madiki kana kuti A1 vanoti havakwanise kupinda muchirongwa chekutenga matrakta ichi sezvo achivadhurira. Mumwe murimi wekusanyati vaJosaya Mate vanoti mahekita ematanhatu avakapiwa abude zvirimwa zvingape murimi mari inodarika madhore ekuAmerica zviuru gumi pagore.
Kana yanzi 30,000 pa 3 years, 10,000 pagore, kuomera ma-A1 farmers.
Kuwe rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wepgt, vanoti hurumende inofanirwa kuita chirongwa chekuwanisa varimi vepasi matrakta kunyange zvichireva kuwedzera nguva yekubhadhara.
Ngapavewo nechirongwa chinobatsirawo varimi vadiki nekuwana zvikwereti zvakaderedzwa, mainterest rates nemabank charges, kuitira chirongwa chepfumvudza chakabatwa nevarimi vadiki.
Dzimwe nyanzvi dzezvekurima dzinoti kushayikwa kwematrakta kana kudhura kwawo pamwe nekufa kuri kuita mombe munyika zviri kuita kuti varimi vakawanda vatadze kurima minda yavo yose, zvinoita kuti nyika igare ichisunza nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.